vataura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudyandigere
vanhu vosvika 75 vamunangagwa hatidi kumaona tichiporera basa nanachanikambayuth enda kupenzini
vashamisa avo vakamboratidza kuti vanogona kubuda musarudzo vachipomera zeki nezanupf mhosva yekusabata sarudzo dzakanaka vati vamunangagwa ndivo vangatora mwasarudzo nekuti havana rutsigiro
zeki yapinda mumabhuza pamubhedha parukukwe nezanupf tiritamamatisa zvikula saka zeki taziona kuti dzeabaya zetiri kuitisa isu hati boycott election. Winners cannot boycott. Winners cannot quit. Munhu angatoti ekendi Munangagwa nokuti yakamukatira ndimai. Ndiye angatotaura kuti vamwe tigomirai. Isu we are going into an election, but we are only going into an election on two conditions. Number one, ballot paper, hatisi kuda ghost ballot.
Vashamisa vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa yaive nemwedzi minomwe ichikonawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika nekudaro haifaniri kupiwa mumwe mukana
ari mumwe munhu aizininipisa oita patriotic oita revolutionary oita courageous oti vachamisa nyika yandiremera sezvemumani ndaremerwa tora muende mberi nenyika
vashora urongwa hwavamunangagwa huri kuda kurwisa uori vachiti hazvishande
ndakanzwa mukoma munangagwa pano ndaakuda kudzira nekorapshen namukoma chiwenga ndikati munodzira naizvo ndikataita vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna
vanhu vafarawo zvikuru apo vashamisa vati vachabvisa mari yebhondi noti munyika
isu tichipinda hatina kutamba nenguva toda kurowa bhondi mangwanangwana nemanyaradzo magadziro muchidzanebwe hatiri kuzoona kuri bhondio
vashorawo nyaya yemauto ari kupomerwa mhosva yekurova vanhu kumusangano wezanupf kubhindura avo vaida kubva pamusangano wavamunangagwa vhiki rapera
tiri panhari katinombonakirwa ka takasiyana nevezanu vezanu munhu anenge achirohwa nemasoda takaona kubhindura
vatsigiri vakawanda vemdc alliance masvingo vashingirira kunaiwa nemvura vakamirira vachamisa neuwandi hwavo mumwe mutsigiri wavachamisa muzare precious manyoka vati vanotsigira vachamisa nekuti vane urongwa hwavari kushambadzira nebato ravo hunogona kumutsa upfumi hwenyika vanhu voona mabasa
pandiri kufamba nditeerera ndikakombeya mamanifesto andakanzwa sofa ndoona sekuti yake ine chinangwa chekuti tigadzirise nyika yedu yakaondomoka kudai
mumwe wemutsigiri muzvare alaika mbeo vati vane chinyimbo chekuti vashamisa semunhu achiri wechidiki vane simba rekumhanya kudzosera nyika pakanaka
nekushamisa ndomuda bhozi munhu wechidiki ane fokazi munhu anogona kuzvitungamirira kusvikawo asvikawo paejiri nani
sarudzo dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno uye vaongorori vakawanda kubva kune dzimwe nyika vatove muzimbabwe ndakamirira studio 7 masvingo ndini gandri maramba